bato retripo sirinoti nengo dzaro sere dzakarohwa nezuro manheru kubhikita mumwe chete vachivi uye vatanhatu kwagutu munyaya dzarinoti dzine chekuita nezvematongerwo enyika kubhikita varobert mkuwe navatasarira masadza vakasvikirwa pazvitoro zvavo panyika vakarohwa zvakaibisisa nevanonzi vatsigiri vezanupf vaiva nemotokari dzebato ravo vamasadza ava vakabva mazino vati vamwe vatsigiri vanomwe vakarohwawo uye vakamhangara nyaya iyi kumapurisa epabhikita
ndakanga ndakatogara pabhawa nemapesa angubhabhawa pangwini ndakatobva ndangosvikirwa zvikanditoda kutenga ndikatoti otherwise macustomers handiti after that panakatobva ndakatonzi uya kunotitaurirani panakatoeda towards mota yangu akapaka ndo panakatanga kutorohwa ipapo rohwa zvakaipisisa nemboma nemaoko chaivozve ndakarohwa sikereti
kugutu south kanzura weTCCC weward 37 vajeffrey tagemari vanoti ivo nevamwe vavo vashanu vari kugara mumakomo mushure mekurohwa nekudzingirirwa nevatsigiri venhengo iri kumirira zanupf musarudzo dzidare reparamende vapupurai togarepi
hatingati huri serious sach asi kana munhu huri mupenyu vanochengeta ndima irimo mumakomo takarwadziwa bhoze takabvaiogabvana seven
vari kumirira TCCC kuchiri central musarudzo dzedare reparamende vapita makotosi vanoti imwe nhengo yavo paedhoma pamura vakamanikidzwa kuenda muupoteri mushure mekurohwa zvakaipisisa nevanofungidzirwa kuti vatsigiri vezanupf avo vakange vakanongedzera kuti mumusoro nezuro
saka kwakauya mota yakaburuka munhu anga akabata pfuti akavatendekera pfuti achivavhundudzira kuti vapinde motikari mavo sivo vakangoti vo hai kusi kufande kupi vachibva vatiregai nditisi haiko zvino vakavanda chero ndingaziva kwavari handigona kuti ndikutaurirei
asi vatogarepi varamba mhosva yavari kupomerwa
so nyaya yekuti maagenti akanga abva akazorohwa muroti ngoona kuti imastori kungonyepawozvo kana munhu achienda kuelection achifira kuti ndinonodyiwa kana kuti hatitya anofanira kuzviprepara kuti agozovapa vatigiri vake tsananguro yokuti sei takadyiwa
mutauriri wezanupf masvingo vapepukai chiwewe vatiwo bato ravo hariiti zvemhirizhonga
zvino zviri pachena kuti avo vari kuita mhirizhonga vanhu vanoziva kuti hapachisina chembwa ivo vatenzi vararira mangai bato rezanupf richakunda zvine mutsindo nomusi wechitatu nokuti ibato revanhu
asi munyori mubazi rezvesarudzo kuTCCC mumasvingo vagodfrey madzikanda vanoti mhirizhonga haisi kuzotadzisa vatsigiri vavo kuvhotera shanduko musi wechitatu mutauriri wemapurisa mumasvingo inspector kuda kwachidhehwa vati havasati vanzwa nezvenyaya idzi
ini handisati ndamaripoti acho handisati ndamaona hangu but aencourage kuti kana pane anenge achiti ndarohwa pane ripoti ngaingoisa ripoti kumapurisa so vachitobva taona kuferefeta ripoti yacho
vesangano rinorwira kodzero dzevanhu recommunity tolerance and reconciliation development kana kuti cotrad vanoti dunhu remasvingo ndiro rine nyaya dzemhirizhonga dzakawandisa kudarika mamwe matunhu musarudzo gore rino ndakamirira studio 7 mumasvingo ndini godfrey mutimba